Vadzidzi ava vanoti vange vachangotanga musangano wavo apo mapurisa asvika ndokutanga kuvazvindikita. Vamwe vakasara vakuvara zvakaipisisa. Mumwe wevadzidzi ava arohwa zvakaipisisa Regis Muzambi anoti ashamisika kuona mapurisa achivhiringidza musangano wavo wavange vachiita zviri pamutemo.
The government vanoziva kuti kune boka remastudents rinomirira vadzidzi. So patabuda ipapo ndopataona mapurisa ari mumbatya dzinoratidza kuti response unit yatouya kuzorova nekusunga. Ndopaitika kumhanya nekubatwa vanhu kurohwa.
Muzambi anoti vamwe vatiza asi makumana nevashanu vasungwa vakaendeswa kukamba yeHarare Central uko makumana nevana vabhadhariswa fine yemadhora makumi maviri emadhora pamunhu. Mutauri wezinasu paHarare Polytechnic Valibert Hamauswa vanoti vamanikidzwa kubvuma mhosva yekuti vakonzera mhirizhonga. Vanotiwo mutungamiri wezinasu vaEmmanuel Sitima vabviswa pane vamwe vavo kuHarare Central uye vange vasati vaburiswa muusungwa pata ndapa mhepo. Vadzidzi ava vari kumiririrwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Vanoona nekushambadzwa kwezvirongwa musangano reHeal Zimbabwe Trust vatapiwa naShichiriga vashora zvaitwa nemapurisa.
Hurumende iyo iri pakuvhunduka chatikwatara inofanira kurangarira kuti upenyu, bumbiro remutemo nekodzero dzedu hadzituri kumudenga nekuti kune SADC summit kana kuti wava mukana wava munangagogo wachiapesini SADC.
Asi mumashoko avo kuvatori venhau, mutauriri wemapurisa Commissioner Ponyati vati mapurisa ashedzwa kuzochengetedza runyararo paZesa National Training Center mushure mekunge nhengo dzezinasu dzakonzera mhirizhonga. Vanyati varambawo mashoko ekuti zeta rapindo yakonzera mhirizhonga vachiti vese vanoita misangano yavo vanofanira kutevedza mutemo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakatoyambira vese vanoda kukanganisa runyararo pamberi pemusangano weSADC kuti vacharangwa. VaMunangagwa vakataura mashoko aya apo vaiviga vaMichael Chaminuka pa National Heroes Eka. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe vakakurudzirawo veruzhinji kuti vaterere yambiro yemutungamiri wenyika iyi kuti vasapinda mutsekwende.
Zvino ukazoitawo munyama kana une vadzimu vari wiki kana kuti vasingakude vasina hanya newe vokurega uchita musikanzwa ameno hako usazoti mavarangu azara ivhu.
Vaimbo vemutauri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vashorawo zvaitika nasi vachiti zvavekitwa nehurumende zvinoratidza kuti iri kutya vanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.